mugwaveridza ngati kuedza kubudisa zvizere mamiriro akaita nyaya yemachiremba yatinotiyo incapacitation, apo machiremba ari kushaya zvikwanisiro zvekuti vanga vari pabasa, ende nyangwe vari pabasa kudaro vakushaya futi zvikwanisiro zvekushandisa. Saka takaona isu kwakafomwa rimwe bato rakalonjwa nezuro pakati pevamwe vedu, bato vakauya kuzokonzeresa yatingatiyo division, ende hatinzwisise kuti vai vakafunga kutora danho rakadaro kange kuchizoita kuti upenyu hwemachiremba hunge huchinatsuridzwa kana hunge huchisimudzirwa. Saka nemibvunzo yaingove iri muvanhu tati tiadresse zvinyunyuto zvingange zvine vanhu mupfungwa dzavo kuti sei zvazodai kana zvazodai, tichikuritsa kuti izo bato reZimbabwe Hospital Doctors Association ndiro ranga riro rega, ende ndiro rega bato rinomirira machiremba anoshanda muzvipatara zvehurumende kusvika muzuva ranhasi. Aya mamwe mabato afomwa hatizive donzo ravo kuti nderei. Saka tanga tiri kuda kubatsirawo zvekare members edu kuti asange achinyengedzwa kana kushandiswa nevanenge vane yatinotiwo mapersonal agenda zvavo. Ndo zvanga tiri kuedza kuadresa.
Asi nemashoko iyaya hamuzoonekwa here kunge imi muri kuita shanje yekuti paumbwa rimwe sangano rinomirirawo vana chiremba?
Isu hatiite shanje kana kudii, nekuda kwekuti tinoziva kuti constitution yedu inobvumidza yatinotiyo freedom of association. Hatina mvumo kana masimba ekuwanisa kuti vange vachiita zvavanoita, asi hatiremiswe kutaura mafungiro edu isusu, nekuti izvazvi zvekutanga tichiona zvichiitika. Zvinhu zvakaitika kune mamwe maprofession and vakazvirega zvichiitika, hazvino mune madivision, ende zvinhu zvinowisira profession pakati. Danho risiri kufara nemachiremba mazhinji ari kunyunyuta kuti vanhu havabvepi, donzo ravo ndirei, ivo vachizoti vakamirira machiremba. Asi mukaona even nekulaunch kwavo kwanga kusina kana machiremba akawanda vanotiyo ndivo vakamirira.
Ivo vakaumba rimwe sangano ava vainge vaimbori nhengo dzesangano renyu here?
Tinodayira kudaro nokuda kwokuti pakanga pasina rimwe sangano. Saka sangano redu ndo rainge riri kumirira machiremba, weta kuti muri memba yedu kana kuti yanga usiri memba, nokuda kwokuti kana mubhadharo waizowedzerwa waiwedzeredzwa machiremba ose. Saka takangoshamisikawo nekuti vatora danho ravatora, asi hatina simba rekuvamisa. Asi zvinhu zvetirikungoti zvinozonge zvichidzikisira profession pasi, nekuda kwokuti madivision akawanda anoita kuti profession inge ichidzikira pasi.